You're listening to 3 Mob Radio.
Hi, this is 3 Mob Radio. The name is Larry, and I'm here with Ja Praiser.
Big time.
Chitubu. I've never heard that word in my life.
Oh, yeah. Chitubu is a spring. Spring, yeah, no, but it's a mvura. It's not peri. Yeah, that's Chitubu.
Oh, I didn't vary, babu. Because I have no one to ask this question if it's true afterwards. Yeah. So what was the meaning behind the song?
Kudenga kuna mwari, andika. And mwari, anuburiza my blessings kuvanu. Zware garega. So, ndo zwakafana Chitubu. Spring yano ramba ichipa vanhu mvura every day. Hakuna nyangu kukauya drought. Mvura yechitubu
inova irongouya.
Irongouya non-stop.
The blessings keep coming.
Yeah.
So I'm gonna ask a question, like, you know, this sound nziyo haina kana sound imwe yandinoziva. The sound yata yatata kuziva ya Ja ndekuti it's a salad. I want you to sound like Chimwe, but not to say Chitubu is not our salad, but Chinja, what actually happened?
You know, here and there, Pandron Tropa Massingo Zang, the number of experiments, Panapo, you know, good treasures, Nuan, the ZP, the sound, good trainer, and stuff like that. But now, my friends are Ango, Agapama complaints of the jar, we need. The old origin. Ja, yeah.
So now she's on a bar.
I was bar, I was a bar. So that vanhu say vanombofarira zvavanga kamirira.
Tsiko vanofarira chisalad but vanombo ndombobidza vamwacho. Chitaura, because I'm trying to understand kuti uchava zvamuri zvandaita hazvindifadza too much but what minanzose chisalad.
You know, trust, believe you me, kana ndiri mu vibe rangu re traditional music, ndom comfort zone. And I think I express myself better pa vibe roro than any other genre. So, of course, here and there, semuna ukura ndo zombendo commercial. That's why chimbo try.
But commercial in Zimbabwe ndi traditional, ka?
Muzimbabwe ya traditional, ene ndo yacho, ene beyango shko ni boom, boom, boom. Look, Chitubu ya beyango shko tambiru wa. I mean, ndo vibe rash. But kanta ukurusa, oti mbo pinda omune zume nyika, da kutepa mne manguma markets manyo wani. Inye ayo kutera sa sound yiku trend.
Saka, iguwe kutu Chitubu, because kilo muna nungu funga ote aywa, pari ma weza ka wanda mnziye yo.
Oh, yeah.
But you could have, why did you choose Chitubu?
Kuti ndi drop Chitubu nasi.
Kuna wanziyo, yekunzi ino Chitubu one. In fact, good question. But kuti the word Chitubu.
Okay.
But also why you dropped the song before the album.
Okay. Yeah. You know, especially panenge pamboitika kutaura kuti vanhu vari kuti ari kuita zvinyowani vibe zvaigona kutoti maybe tinosvika kana even pa launch. Vanhu vasiri kunzwisisa kuti jaadzoka zvefuwa.
Arutachi.
Yeah, you know. So ndafunga kuti no, rega ndidrop this track. Rivaudze vanhu kuti guys,
ndaudza
music yenyu. So yeah, ndozvandazviitira kuti tinosvika pa launch but vanhu vakuto vibe. And it's nice kuti muswe launch vanhu vangaita sing along. Ku performance ya tukuita kuti vari kuziva ma words already.
Panosvika, I'm sure in like 3 days time when I was around and go to Chitubu. But the thing is, the word Chitubu Musong, that, why did you choose that as the word in that song? Because there's so many words you could have chosen.
Oh, yeah. I think, you know, tine language, you do shona, it's not every day. And shona, it is basic, you cannot ingori shona, you know, it is light. But when it comes to music now, wakufana kudzikisa fungwa dzako uchinodiga ma words anorunga music yako kuti inatsoita powerful. So chitubu ndaigona kutoimba straight kuti mwara anoburutsa ma blessings every day.
Sure.
One but ndakaita dimikira kana rashona idimikira kuti unoenda ne pa side. Uno pick a spring yakafara na.
Ino zichi art.
No art acho.
All right, so disaita enda. Just give us a singing of chitubu.
Okay. Takavamba munzira dzakavamba vamwe vakasasvika heha takadambura tibura kasunga vamwe vakarembera heha chamunyurududu tayambuka mutsiva tayambuka miri heha titsengerere nyoka musango iwe chariga heha chandikonza muzana kupondoka kuti ndingabudirira heha tipindewo manduwe tibatene ndima ya tichingofamba
tichidawa ayi imwe yachishi download dasho
zvapo
pa YouTube zvapo pa arinzi Deezer, Spotify,
everywhere.
Jericho,
everywhere.
Ja Praiser, bless you.
Appreciate it, my brother.
Ngati te, chimanyi.
I'm with him, Dara.
Anzia. Hey, tishiva kuma, menu chichichi, tungovunza uti chichi witi.
Chichi witi.
This is a 3 Mob Radio production. www.3-mob.com